Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwana nanhasi uri musi wechishanu zvita 27 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chikuru chiri kutaurwa nevamembazi yatu ndechekuti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti mari yavari kutambira yavashomanini zvokuti chero vana vavo havachakwanisa kuvaendesa kuzvikoro nenyaya yekuti mari yacho yanyanyodonha.
Rimwe zvesangano rinomiririra varayiridzi rinoti harina chokwadi kuti nhengo dzaro dzichaenda kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya.
Kuti atira kuti izvo tiite meka kuti our current inga iri stable, toita make sure kuti izvo extended inga iri stable, zvinoedu zvine kuti nyika yedu inga yakanaka pagore rinouya 2020.
Governor veReserve Bank of Zimbabwe vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvinge zvakanaka gore rinouya ra2020. Mazuva ose tichanzwa mameseji enyu amunotumira kuno kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni nhengo dzaro dzichienda kubasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya ra2020. Mutungamiri wesangano iri vaOrbert Masaraure vanoti kunyange varayiridzi vange vachida kuenda kumabasa havakwanisi nekuti mari yemabhazi hapana. Mari Mwezuro, mutungamiriri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vakaudza Studio 7 kuti avaone varayiridzi vari musangano ravo vachienda kuzvikoro zvavanodzidzisa panovhurwa zvikoro gore rinouya pamusoro penyaya dzemihoro yavo. Atus inotivo ichaita musangano mukuru mwedzi unouya wandira kukurukura zvekuita panovhurwa zvikoro. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Boka raAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richange richiita kongresi yayo musi wa9 January munzvimbo yeGweru, iyo kongresi yaimbotarisirwa kuitwa muna December ikazopostponwa.
Musangano uyu ndewei?
Ndopachasungwa zvisungo zvakaiwanda zvinoenderana nekuti kubva kuvhurwa kwezvikoro tichange tichiita sei. Chikuru chiri kutaurwa nevamembazi yatu ndechekuti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti mari yavari kutambira yavashomanini zvokuti chero vana vavo havachakwanisa kuvaendesa kuzvikoro nenyaya yekuti mari yacho yanyanyodonha asi mapuraizi achiramba achingoita mupengo achienda isu mari yedu ichiramba iri pasi zvaita kuti tidzikire tuite urombo hwakanyanyisa hunoshungurudza. Saka ndo chisungo chikuru chiripo.
Sevarayiridzi, chii chamunotarisira mugore idzva sezvo hurumende ichitadza kuwirana nemi?
Tichitarisirawo kuti kutanga kwegore zvakare tichange tiinewo matsvagurudzo dzatiroda kuita dzekuona kuvhiringwa kwaitwa nyaya yedzidzo yedu nenyaya yemaustrict measures yavamuturi muve iyo zvaakuoneka kuti zvikoro zviri kuparara muzvipatara zviri kuparara, asi toda kuti timboitawo tsakurudzo tichatsoona kuti pakubva pazvatanga education yedu yaparara kusvika papi, tichionawo ndezvipi zvingaitwe kuti education yedu idzokere payanga iri.
Pane chamati maudza hurumende here maererano nenyaya dzenyu dziri kutadza kugadziriswa nehurumende?
Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti dai yakwanisa kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu kuitira kuti vadzidzisi vakwanise kudzokerawo kuzvikoro panovhurwa zvikoro, vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza iyo nenguva yakatikoshera sevarayiridzi.
Mutungamiriri weAtus vaOrbert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gavana ve banga guru renyika re Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangula, vanoti kunyangwa zvegore rino ra 2019 ranga riri gore rakaomera vana veZimbabwe, vanoshuvira kuti gore rinouya ra 2020 richange riri gore rakareruka. Asi Dr. Mangula vanoti kuti zviitike nyika inofanirwa kunge iine ichigadzira zvinotengeswa kunze kuitira kuti nyika iwane mari yekunze. Vanhu vakawanda vari kuchema kuti gore ra 2019 rakave rimwe remakore akaomesesa munhoroondo yenyika munyaya dzezveupfumi. Asi hurumende yagara ichichema chema kuti iri mumatambudziko airi nhasi nekuda kwezvirango zvainoiti zvakatemerwa nyika. Ngatinzwe Dr. Mangula vachiita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Despite the difficulties that we had in 2019, we hope with 2020 to end up in a very good season of Zvakanaka. To look at Zvakutizo, to make sure we have our currency longer stable, to make sure we have exchange longer stable.
Etingati pane zvidzidzo here zvamawana zvikuru mumatambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzemari, nokuti vakawanda kusvika gore richipera kudai vari kungochema nenyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga.
Dzokutanga jonga sematatoti mazuva ose mari kutinga inesimba kunga tichiproducer zvakawanda munyika. We need to emphasize pa production munyaya 2020. Tichipiri tokuti tingatine wind of purpose ine social cohesion, nekuti mari simba remari rinoreflecta izvo zvinhu zviri izvozvo. Chekutanga, muri kupozi zvakawanda sei, tirikuzvifidha here kana kuti tirikungotenga zvokuimporta, kana kuti tushamwe chete zvemuzimbabwe yeta. We showing love most of this Christmas period. Christmas is about love, is about the family. It's about one people, one country. And as far as God gave us Jesus Christ with the only begotten Son, we are saying, what are we giving to our country? Are we giving? So let's emphasize on love and discipline, production and confidence. Those things are very important for the country, very important for money. So why I say people look at the only picture of my brain, and produce as much as possible. We need to show love to each other. We need to share the discipline for our country to prosper, and we need to produce as much as possible. So why is it we are looking at money? It's looking at money as a symptom of what is not there.
Etakanzwa vemabhanga vachichema kuti mari irimo munyika asi dambudziko riri pakuti veruzhinji havasi kubhenga mari. Nyanzvi dzezveupfumi dzichiti zviri kukonzerwa nekuti vanhu havana confidence kana chivimbo mubanking system. Zvii zvamungataura?
Zvakafanana. That is what the bankers are seeing is a symptom. Chechipiri, is a good issue. You also know yourself. Zimbabwe in a very high informal sector, between 50% and 60%. So the issue is a good issue. My formal sector, my bank, in the informal sector, you get trapped, you go, I got to go my bank. So that's what you are saying, Guti. Mare yekuti zviite kuti mari iite circulation, tofanira kuti formalize the informal sector. Tofanira kuti tiite increase production. So the thing is the formal sector inotenga from the formal sector. Mari vhate circulation. That's what you call economic principles. So what you are saying, ndiya zvakafanana. Hati vanhu vadhindo ino division yadoo kuti ayoyo. Tachiito purpose. Ito purpose mainly kuti kuona izvo but the same share division. That's what you are praying for this Christmas.
Avo vanga vari gavana veReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangula, vari parunare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zvinoti hazvina kukwanisa kuenda kumusha kunopemberera zororo rekrisimisi pamwe chete nehama neshamwari nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Vamwe ndivo vanoti vakatadza kuenda kumusha nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika. More Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
Akawanda vataura ne Studio 7 vanoti kukundikana kwa kuenda kumusha kwakaita kuti zuwa rekisimisi riite serisina kunyanyo kukosha muupenyu hwavo sezvo vasina kusangana nehama neshamwari. Vaslangwa nenyube nengo yebato rinopikisa hurumende re Free Zim Congress vanoti kuenda kuzororo rekisimisi kuZimbabwe zvaive zvakafanana nekunobata maoko parufu sezvo kusina mufaro munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hapana nidi ya kuti wano tinge tichenda kuZimbabwe chiti tukenda Christmas because time ya Christmas time ya kunge wano wachifara nema families avo, wachifara nema parents avo, wachifara wachionana amanesha mwari wakanga waka kumana. But nesuri kuitika kuZimbabwe juna raza tikana mnujenda ku Christmas unenga wakuno bata wano maoko kutinena because of the political situation, economic situation iliku fesana nevano wale kumusha kuZimbabwe. So kutoenda kuZimbabwe panguwa ino yote kutono batawa na maoko kunge kwa dofiwa na kutu situation ili kuZimbabwe economically it's very very embarrassing and upsetting. So that's why this nakuenda angu ku Christmas korelino because andini kutindino chemera wano nekuona situation ya lakura kwa ramavari ili kungo itiswa nevano maone.
Va Barnabas Samriwo au vanobva kuweza vanoti kusagadzikana kwezvino munyika ndiko kwakaita kuti vatadze kuenda kumusha.
Shamwari zvinhu zvakati wandei fanike gore rino rari risina kunyatsomira zvakanaka hangu kwandiri maybe kune vamwe but inini hangu ndakatadze kuenda kumusha because ndakaona kuti nozva gore rino rari risina kunyatsomira mushe mari yevana vari kuenda kuchikoro. Tine vana vari kuenda kuchikoro muna January vamwe vari kuita form 5 vamwe vari muzvikoro. Saka takaona kuti kuenda kumusha hey it's expensive because mari dzatinosenzesa kuenda kuzodzoka nekuti zviri nani zvazvo kuzoti tiende tabhadhara mari dzevana vechikoro nokuti upenyu hwacho hwamazuva ano hwatiomei.
Asi kunyange hazvo vasamuriwo vakatadza zvavo kuenda kumusha vanoti vakakwanisa kutumira hama dzepedyo zvekudya pamwe nemari.
Zvino tinoti takatumira magrocery takatumira chikafu zvinana mafuta nezvinonyanyo shaika kumusha uku zviri kunyanyo dhura zvokuti zvinenge zvakuzonzi maybe times 2 maprices emuno. Saka zvizhinji zvakaita main food stuffs tinotumirawo kumusha kuitira kuti zvitireruke nemari tinenge tichivatumira.
Asi mumwewo aramba kudomwa nezita anoti haone chikonzero chaaizoendera kumusha sezvo akabvumirana nemhuri yake kuti izopemberera zuva iri pamwe chete naye vari muSouth Africa.
Ya ina ndakwe nikwanisa kuenda ku Christmas nokuti hama dzangu dzakawanda dziri kunoko saka ndakaona kuti ndikaenda panenge pasina zvokufambira zvikurusei.
Mumwewo akatadza kuenda kumusha nekuda kwekudhura kwemabhazi nezvimwe zvinodiwa ndava Petros Marivangepo avo vanobva kuHonde Valley. Mari dzekufambisa dzaidiwa nevanofamba nemabhazi pamwe nezvimotikari vari muSouth Africa kuti vakwanise kuita rwendo rumwe chete kuenda kuZimbabwe dzinonzi dzakange dzichitangira pamarandi mazana masere kusvika kuchiuru nemazana mashanu emarandi. VaRomeo Manunure vanobva kumasvingo vanoti vakange vasati vawana mari yemuhoro uyewo vasina ruzivo nemamiriro ezvematongerwo enyika kusanganisira mamiriro ehupfumi kuZimbabwe.
Nazvina kubira musheveama tisi vamwewo tisina kukwanisa kuuya kumamisha pangu tikadai 3 days holiday ine Christmas but hatina kukwanisa ngetaura renyaya yekuti mega muri kuonawo zvinhu hazvina kumira mushe kumusha kwedu ife chero katumira mari inonzwa chinzi mari yaya yasvika so yakakatwa katwa chi so hatinange tichinzwisawo kuti zvichange zvifamba sei paChristmas. Saka takasarudza kuti tichityire Christmas tiri kunoo kuti tiunganidzawo mari dzemaschool fees kuitira vana muna January pezvo takaona senge zvakakosha.
Vamwewo vanoti havana kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekuti vaive pamabasa asi vaMoses Manzi vanoti vakauya kuzopemberera zuva reKrisimisi vari muSouth Africa sezvo zvakange zviri nane pane kuZimbabwe. Vamwewo vanoti vakakundikana kuenda kumusha nekuda kwekuti vakange vasina magwaro akakwana ekuti vayambuke mugano vachipinda muZimbabwe vachizokwanisa kudzoka zvakare muSouth Africa. Sangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Borders Traders Association rakayambirawo vaida kufamba kuti vange vaine homwe dzakasimba sezvo mitengo yezvinhu kumusha yaive isina kugadzikana uyewo mafuta edzimotikari motikari arikunetsa kuwana. Sangano iri rakakurudzirawo kuti vanhu vange vaine magwaro ane chitsama awo aizogona kudiwa pamugano webike bridge kuti munhu akwanise kuyambuka achipinda muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Mukroniko mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti musi weChristmas vanhu vatatu vakafa, vamwe makumi matatu nevashanu vakakuvara mutsauna dzakaitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanoti izvi zvasvitsa vanhu vakafa mutsauna dzepazororo iri pamakumi maviri nevana. NewZimbabwe.com inoti mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navanelson Chamisa uye vari mumiriri wezengeza muparamende vajacob Scala vakaita tsauna nemotikari yavo nezuro apo vakapinda pakati pemombe mumugwagwa vachiti mabasa evanhu vezanu PF vanoda kuvauraya. NewZimbabwe.com yekare inoti hurumende iri kukurudzira vagai veupfu kuti vanyorese patsva kuitira kuti vaye vakachengeta upfu vahubudise. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka sei pastudio apa kana nonga wande ndokombiro kubvunza kuti pane pakaimbotaurwa zvemapassport paya pachitaurwa kunzi ukatora passport uri kunze kwenyika whether kuamerica musouth africa kana Botswana nedzimwe nyika painde 318 US vanhu vakabuda vachitaura kuti mari yakawandisa kudidi ndobva pazoita vaipindura vachitaura kuti no mari yawandisa nekuda kwekuti pano kunge vachida korea transport ichitakura zvinhu ndozvazvoita kuti idhure. Ko chakunetsa kande chekuti kana ukaenda kuZimbabwe kwacho havasi kuchinja kubva pa318 vari kungokuti 318 iyoyo US as long kana uchibva kunze kwenyu kweZimbabwe chete. Chii chakuitikapo nekuti mari yakasvika pa318 mukabva muzvikonzero zvekuti itransport yazowanda korea transport nechichi. Ko zvino isizvo zvataita kudhara zvokuti unokwanisa kutumira hama yako vari kusvika ikoko hama dzaidi vachitaurwa kunzi 318 iniwo ndatoendawo ikoko futi ndizvo zvimwe chete zvandataurirwa kunzi 318 wedza wauya wega wedza waita sei. Chii chakuitika chitsotsika ichi? Because ndakanzwa chitaura kuti hanzi kana ukaenda kuZimbabwe uchiita wega uchiita emergency i200 bond asi ukasvika uko hakuna chiri kuchinja vari kuramba vachingoti 318 US iyoyo. Izvozvizvi ndatonzi ndatoenda ko ini ndinobva kusouth africa but ndataurirwa mari yekunzi 4500 mari iri kunzi equivalent 318 US. Chii chiri kuitika? Toda kunzwisisa ipapo please, mutibvunzirewo vanhu ava vekumapassport kuti chii chiri kuitika, chitsotsi here kana kuti chii, tinyatsonzwisisa zviri kuitika.
Kuti batei zvangu zvishoma shoma zvinotaurwa nevamwe vedu vezanupf vanotaura vachiti echidiki ngavaiti maprojekti vasangode kushanda. Munhu angaite projekti asina kuwana capital here achibva kuchikoro kutanga kutsvaka bhizinesi kake, andanga atanga ashanda tagone kuwana capital. Zvavanotaura zvokunokwereta mari achibva kuchikoro haana chibatiso chaanogona kunoisa kubhenga achinolona mari. Ivi mapropozal anotaura kuti anyorwe anotonetsa, ukainyora nokunanzwa unoona kunyora zvakanaka asi havakuudzi kuti unoinyora sei, vanongoti ndiende nenyora proposal inonzwisisika. Saka zvinhu zvinotinetse zvinhu zvavanotaura inzira yekungoscreena vazhinji vachingoti takavhurira munhu wose mukana, asi mukana wacho hausi pamunhu wose, dangu ari pamunhu wose vaita zvinhu zviri pajekerere. Zvino zvavanotaura hazvigoni kuti munhu atange bhizinesi asina kana kuwana capital. Mwando angaitotaura zvekuti handi ndakatengesa mota, handi angatoona capital kudhara wanozotengesa moto utanga project yake ifamini. Saka okamu tungatanga unotengesa informe ile kuchikoro. Saka muzo anotaura ka zvinongoratidza kuti vana ava vanongoda kuguta kuri kwavo vachibata mayouth kumeso. Ndinotenda hangu.
Makadini kowa hwande ya rakwana zuva riya rataitaura ratamuzi zuva rakwani mirodi tiri kuti isu wahwande ravaiwo bhaibheri renyu Mutore Jeremiah chapter 52 verse 31 kwenda pa 34. Muziwe kuti ndiana akabere kwa musi wa 25 nhasi. Number 2. Ndoda kuti mutoro Bible yenyu muerenge pana Vatongi chapter 3. Muerenge verse 1 kusvika kwainoguma kwese. Muchanzwisisa kuti wana wa Israeli wakanga wachirasika sei pamberi paMwari uye vachiita sei zvizvawaita vachizvaisemesa Jehovha Mwari vachiraswa kupandwa kure pamusoro pemabasa anonyangadza avaita. Chechitatu chokupedzesera ndechichi wahwande. Tine vanhu vakawanda vamunodaidza apa muchiti vafundisi. Hama dzangu, dzimwe hama zhinji dzinoti imi munoshona vamwe uye munozvidza makereke avamwe. Hatizvidze makereke, hatina vatinomhura, asi nhau iripo ndeyekuti wese vamunoti vafundisi wedzikereke dzamunodaidza, idzo kereke dzamunoti dzine nyunyeni dzinonzi aligned. Makereke ese iwayo haana matemu anonamata chikara mufananidzo wezvemhuka zvepanyika panapa. Chikara chakaindojikwa kuti chinamatwe. Chikonzere wanoobserva Christmas, wanoobserva Easter, wanoobserva zviro zvakawanda zvine masaramusi zvisina ukama nokunamata Mwari. Izvozvo ndo zvatinoramba kuti musati taurire zvisina nebasa. Wachiuya wachiti takarasima wachitaura inemiwo mushito wati vatungamiriri wafundisi wemakereke. Havasi wafundisi wemakereke asi kuti wakatoshata, vanotsigirana nokunamatwa kwezvifananidzo. Imi kana musingarawi Bhaibheri muchiita yekunzwa sezvandinoda kuteera muchiti makatokurira padivi mukabatisisa dzidziso dzana bhala.
Hai, ndoda kungotaurawo panhauyo kuti uchamisa uyo mfano uyo dai arambawo kutora dai azviramba zvehurumende yemubatanidzwa izvo. Izvo hurumende yemubatanidzwa idhi karakahwina ngaatoni kana akahwina guna haguna imba inoita vana baba tu vakazoshandisa tsvangirai 2008 kagara azviramba mfano wechidiko. Ndino tinotenda chiinda nditaura ndiri Cape Town kana kuti Ngala.
Madini kwa chama studio 7 zvomhosa yazvikunyi iri makurokoto zvavai makashinga noupenyu nokuzvibata mupiri womu2020 dazvo zvanhau zvakakura chaizvo. Tinomhosa vekwedu vese vokwagumbo voso ndikuva mhorosa anenani zvakanongera gungo paari toti hepi hepi new yei asikanana zvefadzi nejuri zvou arikuga kumberengwa tainofu ndomhosa zvikuru andi kumutsvaka zvingaiti kana aiverenga wei audio andifonerewo please nditaure nezvikuru wangu ndoti you are ready for kupinda mugoredzva here ndinofara zvikuru.
Hamuzangu ndiri kurutenga unonzi Kulimbigia namai vangu ari kurutenga Kulimbigia vakamakanyambe vari parutenga paLimbigia ndovakwazisa nevamwe vose varipo ndovakwazisa nehama dzangu nevana vangu ndovakwazisa nevari kuno kuJoni kana kati here ndovakwazisa kumesina ndovakwazisa nevari Joburg ndovakwazisa hama dzangu kaira gwede makadini mose.
Makadiko wajonga toda kukwazisa vashamari wese vestudio 7 chitaiwa mweya nechrismas yakanaka nenyuye yakanaka tiripo zviri paCape Town apa nonzi Colin Dumba. Toda kukwazisawo timu rangu rese riri kunoku randakarara naro tinotenda Chirinda tozoendawo paCape Town ndozokwazisawo pamunina wangu James Dumba naPrince Dumba ndozoendawo paDandi ndokwazisawo Mudzara Dumba nevamwe vosewo. Toenda kwaDJ ukoko ndovakwazisawo nevamwe vese ndonzi Colin Dumba paCape Town apa. Zvinhu zvakafamba mushe New Year tendu tese tita aiwa muve nenyu yakanaka hepi hepi New Year.
Hanzo apfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ndiwo maonero avanoita zvinhu. Ko imi munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano ravana chiremba Doctors Without Borders razivisa kuti harichaenderera mberi nekuedza kumisa kufararira kwechirwere cheEbola mune rimwe guta muDR Congo nekuti mauto ehurumende akapinda mumakamba munoshandira vana chiremba sezvo izvi zvichipunza chibvumirano chekuti vana chiremba vasave nedivi ravakarerekera munzvimbo dzavari kushanda vari. Mapurisa eHong Kong anodzimura mirishonga nezuro akapinda munzvimbo zhinji dzekutengesera achiedza kumisa kuratidzira akasunga vanhu vakawanda vange vachiratidzira kwemazuva matatu. Nemusi wechitatu vanoratidzira vakavhara migwagwa vakabhaza zvitoro zvaifungidzirwa kuti ndezvevanhu vanotsigira hurumende vachipotsera mabhambu epeturo. Iko zvino regai timbotarisa kuti chii chiri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kuti vanhu vakatamba sei zororo rekisimusi uyezve kuti nhasi Boxing Day yakamira sei kunzvimbo dzakasiyana siyana nedzimbo dzakaita mukurumbira mugore rino. Nyasha matsindikwa vativo vari kuda kunzwa chimbo chapoma dzore achitiye handicheuke
hale nyadi
ai watiri wadi tirikutaura nemi muri kupi
ndiri kutindira zvemeri ndizvina zvakadzakwa
sei muri kudaro mabva makumbire imi kuti muda kunzwa poma dzore sei mafunga kuti mukumbire chimbo ichi mungatsanangurere imwe nhamo yamakanyanyowana yanga yakaoma iro gore rino ndeipi
kunyewa mari magoti mvura masekuti macho hamutopindiki
saka nhasi muri kuisei paBoxing Day kudai
akaragara hangu mchekeno mvesi wangu ndichitogadzira mufoni yangu zvozvichitadzeichitadze imwe yacho mari yacho iri kunesa zvingaiti.
Amotaura naGabriel chinoona ari paRustenburg paSouth Africa.
Pakadiko paRustenburg apo?
paRustenburg pakunaka chose.
Ndechipi chimbo chakakufadza igore ra 2019?
Mweya misesekedze chakarohwa, chakarohwa mambo dzitirere vari kuuya nazvo number one kani.
Oh, chii chinokubatai parwuyorwa mambo dzitirere?
Panyaya yekunzaya parumbo rwake rwekuti mweya misesekedze apa, yeshi.
Ehe.
Zvinoratidza kuti kana vanhu vazhinji kana nguva yokuyasika vanodaidza nyasha zvakanyanya.
Ehe.
Asi kana iri nguva yakumbonakisa heyi kunyanyisa varume ukaona kana izvo zvamuomera kurwara eshi unonyanyisa kurangarira vana vake.
Ehe.
Asi dai tagara hedu tichirangarira vana vedu tisati tarwara nezvichiendeka. Boxing Day chakachaya, chakatochaya, tinotori pabasa izvozvo, pakatooma.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Pamaramba kisimusi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi rinoti harina chokwadi kuti nhengo dzaro dzichaenda kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya. Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Manguja, vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvisinge zvakanaka gore rinouya ra2020. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, nchiti mosara zvakanaka.